Ita ola hama zangu, tadzoka, ndino mkamchira mchirongwa chedu, cheve chidiki, uhlelo T-Connection, lilami, ndine mi, iniwenyu, Mike Hove. Lamhlanje, today is Tuesday, the 26th of March, 2019. Zulukandaba, I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe muhle, welcome. Mune chirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwaba, cha, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove, lamhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our Youth Forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth-related. Asinasi mchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvina kumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is of course across three nations: Mozambique, Malawi, and of course nyika yedu yatofarira zvikuru, nyika yedu yeZimbabwe. So Zimbabwe muhle, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202 619 2077. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202 465 0318. Iripo ipapa pa zase apo kana mchituona pa Facebook. Tirikutevenyura zvakare pamasaisai anoti 909 medium wave, short wave, uyezve tiripo pa 4930 njalo ku 6065 and 15460 kilohertz. Abafisa kusibukela ku internet sikhona on our three web pages: www.voashona.com, www.voaintebele.com, sikhona njalo ku www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasine Twamata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisa ngena kuhlelo, if you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana mahats, share the program. Lingene lani kuhlelo, join us tonight, Zimbabwe Muhle. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami, ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe muhle, pindai mchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Eita, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1 202 465 0318. To converse with me, ngawufuna ukukhuluma lami, kana utawutaura neni. Follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMike3.
Nansi ngoma yeka DJ Skiver uti imali yekolo. Shout out to DJ Skiver for letting us use his song. And ngishilo ngathi at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to us corner on our three Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele njalo ku VOA Studio 7. Ukutona ujunju. Ato tanga kufaya kushona vanu. Arukuto kanda manaya na manamba. Ngibona kukasile tu ele VOA Ndebele. Gulo umnumzana umlalazi laya. Usefangili nombolo zake. So we're looking forward uku kotlisana lamni. Goto sulugandaba, earlier on I mentioned ukuthi we have a big thing that has devastated abantu ngale eManikaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo zabantu abaningi. So far uhulumende ushilo wathi as we speak abantu abayi 172 have passed on. Uphinde washo ukuthi 99 have been buried thus far and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muthle, when something tragic like this happens in Englabantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping Abantu Ngale eManikaland. Welcome, joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping Abantu Ngale eManikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Michael. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in Manikaland. Tropical cyclone Idai came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in Manikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital. And next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group, mm-hmm, who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys. Mm-hmm. And we observed most of them was having acute stress disorder. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who were present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support center. Some of them are actually walking because that's a free, and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in. And we also sent a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So, and we have quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you seen, as though you guys are on the ground? What is your assessment on things that are happening in Manikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say it's a post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress, mm-hmm, because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is also a big trauma. So we can't say we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of the people are having lots of emotional distress, acute stress disorder. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
about, yeah. So it's very early to diagnose, mm-hmm, actually. but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places whereby you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are walking in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The overseas are open for everyone, like even family member, any friends, anyone who is affected, they are welcome to come. I'd like to mention, if someone wants like registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people
that
if they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team, but our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay, thank you very much. Thank you.
All right. Zulu Ndaba Lemzwile, Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale eParinyatwa Hospital eHarare. Yena uTok ngumunye ozabe, she's heading olunye uhlelo olenjongo yokusiza abantu who have been affected by uCyclone Idai ngendlela esijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally, ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo. So, yenu talk by a shuguti bona, they're setting up a center, ngale e Manicaland, lapho bazabe siza abantu in Manicaland, beba nigeza e counseling. Ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last uphinde washo ukuthi hayi ngombono wakhe ubona ngani njengoba kula ma division ayi 3 in the program ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between 6 months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course, uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulu kandaba lithini ngo-double khona eGoodwini plus 1202-619-2077 number yathinayo kanamshila othifonera. Asambe nemakhasini ethu amathathu ku-Studio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho usungani uChisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sabona Chipo, magadi yenyu my Magaya, esibusisiwe moyo saying greetings watching from Pretoria. So, ngiyezwa njalo ukuthi my second guest who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa magadi yenyu baba. Aiwa, tukufara, tukufara. Asicho tanga tichiti nema tambuzi kwa kababa. Zwaka itika uko kumanika leni kwa muri. Zino chikisa.
Aiwa, kao niko.
Sezo muri ipo ipa po pa ground and you are based in Chimanimani. Ndauti Chimanimani, kumanika leni. Are you able to walk us through what happened muswa 16 hapo vanu waka wanda waka muka wachungo wachisangana ne dutumpengwe?
Muswa 16 wata chala apendo kwa kanaya tako kata ngongo na ya mvura yangaika wanda maskati mswe Friday then around 7 intensity mvura ya chibayara baya wanda kwa kutipataka zosara kunorara kutivana waka ngoenda unorara kaska urara nautu kwa kuchinaya then tese chibatango tia ok fine kazi mweno unorara since being inside was probably the safest way. Around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Though on my side, one of these lights, you know, lasted for quite a long time. Kana kusina magets. Saka ndora enyanyati wena rose kuti tikwanise kuonana kuti tokwanisa kubvisana sei iko kudomitori kwacho. So I stayed the headmaster, but atobuda chese headmaster tichimhanyira kuenda kudomitori. Along the way, but atosangana na headmaster vari kutoti mhanyai nelight kuti tikwanise kudini. So as we rushed to the dormitory, which was dormitory, and it was still raining. Then this other side, the Daka Sense, the dormitory is divided by a wall. That wall is a foot in my trunk in Pamsoro, the Shom. So, but I got it to the other side, Raj. It was almost like Ivorese Matombo, Mamma Macho, Associate Matombacha, Bakupi, Sizongo, or Sibu, Akango Zaram Domitor, and Vanangwa, who was the Anabuti, so a trip and the Ani on this end, Kafini Wanang, Sosha, then in its section, a dormitory. Papa ini Wanang, actually, Mpeng, and actually, they wrote to say, where Mudi Motish, Mutibatiri. Panga ari pacho paiche zoto ya mutibatsire papa ino mumwe ndo papa ina ainzi munashe jena takatozo discover later on kuti ndi munashe ndo panga ari so pandakasvika inini papa naamwe sei vanga vatovepo vakamira panga ari paiche zoto sei uya mutibatsire but uyu ndi Donewa aide zoto ndi dzina ndi Donewa Mashawa ndiye angakatsikirirwa nechi newo wo yacho it was like yanga yapushwa ye dormitory yangu simu chibaenda kunodi kunomutikira iye sasizati anga sachakwanisi kumuva kubva pangari papapo saanga akatripa zvekuti paripcage apa ndopanga akatsikiri then makumbo ake ese akavharwa nemadhaka newo then from waistline yake chest yese yanga yakavharwa nemadag. Saka tineka limited space kekuti maikwanisa kuti munongosenza kuti mukwanise kumubuditsa ipapo. So we had limited resources also in terms of like saka toisimudza nei. Ndoda takatuma vamwe vana uchimhanya kuna vamwe maintenance officer vedu munopiwe sando ne kana hakso boza hakso taida kuti ticheke bese bedi yanga iri pamusoro pake yanga yamutsikirira kuti yanga yazomutsikirira sei yanga iri pamusoro pake isina yomutsikirira but ruoko rwake ndorwa rakapinda mubesi nacho imomo so we wanted to free up simbi yebesi kuti tikaicheka poita futi more space to work on tichiona kuti tingabvisa seiwo yacho iyoyo. So tichibva tapiwa hakso sei vachibvangu vati padhuze nezimwando vachibva vacheka vacheka ichibva yabva then we had a little bit of space to work on but then mwananga akavharwa nemadhaka madhaka ainetsa pakuti kana achinge asvika panenge asvika even ndakatotsika mumadhaka imomomo aisvika mumabhiyomu ukakotsika kudai so mvura yeyo inonge yatsika ichiita kuti udzike yaibva yaita kunge yadressed yosara rakaita se ivhu racho rakaita kunge raakutooma so ndozva zvaitika anga ari iye sa that mass yeivhu yange iri kumutsikira zvokuti anga asingachakwanisi kudi kufema so that at times aitombodedzera kuti sei chimbondipai mvura
ndaanchikumbirao ndombokubatai for 2 seconds nditore muteerere and then ndichadzoka nemopedza nyaya yacho handisi.
It's okay.
All right. Oh, zvule kandaba leyamuzwa umnumzana uLennon Chizaza. He is one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School. Uyachasisa everything that they had to go through lapho babegijimile impilo yabo vele ngempela ukuthi abavuke ekuseni bavuswa ngama-students abo besithi mnumzana izinto azimanga kuhle. Hai, hoti ngithatha umlaleli ngathi thole emthereri thinzwe ukuthi iwo varoro tichi nenyaya yatinayo mgango nasi. Emthereri ari parunhare ndiani?
Uthepo Ndlela.
Ngibani okhulumayo?
Uthepo Ndlela.
Ngicela uphinde mnumzane. Oh, nguthepo. Ndlovini unjani?
Uthepo Ndlela. Uthepo Ndlela.
Oh, Ndlela.
Yebo ngisakwenzela.
Oho, mnumzana Ndlela unjani?
Hayi ngaphila mnandi njani khona ngapho eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale Manica Land.
Yesiya, lati sikhala labo sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but okusalayo sonke singamaZimbabweni sidingana manje lokhona ngale kwabalahlekeleyo. Labona labo abalokuzisa singabanye babo siyathemba ukuthi hayi bazabathola bengendlela e-right.
Bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu so you grow as a community.
Ye. La khonoko okusokathika sikhambanise sekuzwa e-South Africa ngabuthi sebeqala ukufuna ukuvula indaba zemisindo ngapha sithi hayi abazange ukuthi bephole mani bakithi singama-Africans sonke.
So awungitshele-ke mnumzana Ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland?
Hayi akahulumende lokho asikubone ukuthi khona kwenzayo sibelokuqakathekileyo yes uyabe kwenza two amadona avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawo ezimisesithekwenze lokhu na ebusiness wabuva abantu from laphana abasaendaeni elinjani ababona ukuthi asuze kufinyelele khona izulu esitebholeni but okusalayo sizwile futhi lamhlanje kwizolo laphengezwa khona kuradio Zimbabwe kukhuluma ukuthi ukhona usovuku sibebandlini abantu ngale kuthibe-m b c amelanga zephiwe izinto lazi kulalayakho izindlu ngezina zedaka amelanga bephiwe lutho kumele kuphiwe abantu abayakho izindlu ngezina ezesamende kuphela so kuyabe kuyizinto ezinjani njane zabazenzayo. So sidabayekele ubandlula abantu khona ngapha entelezaso zabo sinazikuzenceda abantu abathubhekileyo ngale akungakhethwani ukuthiwa lo ngangathi lo ngangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani.
Andlela siyakuzwa amazwi okho kugcina mnumzana ngicela uwunikeze imuli ezilahlekelwe yisihlobo amazwi enduduzo.
Hhayi kunabo abalahlekelwe yisihlobo ngithi hhayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu ngeke simjaje na singathola ukuthi mhlawumbe ikwenza kwakhe indlela athatha ngayo abantu but okusalayo sikhala labo ababekezele bonke laba abangabonakaliwe bazabonakala bekele ndlela ezi-right hhayi sikhala sindawonye siba bandlulule hayi
ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo mnumzane
hayi ngibonga kakhulu ngokuvela
Zimbabwe muhle nangu Tseponjela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemani calendar andithi kutshema pamwe chete sezizwaro zeZimbabwe ndirikunzwa zvekare kuti tina umwe mutereri silo munyu mulaleli we have another call ecingweni Zimbabwe is holding and standing together on this one ari parunare ndianapo
Moses Masabana
Moses ani
Masabana
va Masamana zviri kufamba here mukoma
zvibo
muri kupi kwacho kwamuriwo muri kumanikaland ndimi kamuri panyayana tiudzei kakuti chii chiri kutambika zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikaland kwamuriwo
zvinhu zvida zviri kufamba zvakanaka zvii special panhingi pakugoverwana pazvichigoverwa zvakanaka zviri kupindwa pati mukati
saka hamusi kuwana chikafu
hatisi kuchiwana zvoke zvotarisana kuti zvinganokodzera uyo akubvira
asi nezuro wani takanzwawo mp achipinda muchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kunokupanapa pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvaakuda kuchinja
zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havane pauri
asi kwamuri hachikafu hatisati tatanga kusvika
bedhiri hatina zvatakatora takatobvako nezuro totoona mazita akutotipa tipa zvekuyerisana mazita zvaya saka utozomboni kuti chakamira sei chakadikwa
saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamuriko
hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunouko kwaitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu because mvura yakauya kunoko yakaparadza chibage nekungoparadza dzimba hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu tedu chakaparara
at least hakuna munhu akara
aiwa
tinotenda zvikuru vaMoses nekupinda muchirongwa
thank you very well
nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all emanikaland ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto esanduphuma ukuthi i-aid ephumayo that people are giving is being politicized uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekela ibandla elibusayo ibandla elizanu p f wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening hayi regai tidzokere kuna vachizaza muchiripo here parunare apo vachizaza muripo here parunare andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line
hello and still on the line
vachizaza thank you so much chienderai mberi henyu baba nenyaya yenyu yamuchitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadii
Yeah, so ndachiti it was when we discovered mwana akatsikirwa newo that's when we looked for a hammer then a hammer ichinge yazouya but tatanga kumbotema tichifunga kuti maybe tikatemawo iyeye tikangokwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudi kumuvha bhozi yanga ikatsikirira chi like pa waistline pakapa so pakutema toona kuti zviri kuramba then tomboyawo mamwe mabig boys mafomfos omboedza kuda kubatsira kuipusha zvazvichiramba so mabig boys vana romeo vana shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment so it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite se akwanise kubuda so it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the war then having to use my big boys acho ese kuti chi vamuve woye kangomuve a little bit chete anokwanisa kuita free up makumbo ake anga akatsikirwa nepati yewest yake iyeyo so takazokwanisa kuti tatema woya chete tibva takwanisa kudi kumubudisa but tatomisa pamusoro then we also had to identify kuti imwe bhodha yanga iri padhuze naye ndiani nemumwe anga mumwe acho anga akaita zvekutemwa musoro newindo rakaita zvekurohwa nedombo barango nomurova straight ramtema mtoro zvekuti aitona kuti ato anga angotongofira on the spot papasina kana anything chete kwanza kuita so tangu kwanza kumubvisa panga akatsikirwa badamisa futi pachi pamusoro ipapo then mumwe acho anga ari padhuze nadhaneo atakwanisa kusevha tazongoti ngatimirire kuite light tizokwanisa kudi kumubvisa so takazongonoti vana vese bota tikuziva manheru kwa kusingaoneki kwezeki ichi chaitika so tatoda kumira kuti kutochene kuti tione kuti chii chaitika so vatati vana vese tichimbobuda emadormitories tombonorara kumaclasses saka tatoti mafomu ani ese matranga avo mabedza avo ese sinzanga destroya mudormitory mavo vatango tingachisheya chichiendai munosheya nemafomu 2, 3, and 4 saka pavakanosheya kwakurara kwauzomuka makuseni dzatsoni discovered kuti pange paitika yakaita selandslide yakanodonhera pamusoro pedining ndayapwanya dining rese ndayamuvha nerabo yacho yese chinobora padomitory ndo yakapinda kuti zosangana nezvatakasangana nazvo usiku emusefriday oyo
wow saka chinudzaiwo tanzwa Dr. Fazana Naim vachiti aiwa vakatarisira kubatsirai imi sezvo just based on what you've described right now it's very gruesome it's very scary I can only imagine what a form 1 form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen vangwe like you said vakano shamwari dzavo dzichishaya based on the incident muri kugamuchira here chirongwa chavo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwamuri imi mateachers kune vabereki uyezve mastudents enyu
program yekuti munhu wese anga achibatsirwa I think it would be very beneficial to everyone especially vana vakaita go through that experience especially having it to spend the Saturday futi vari pachikoro without having received any help then part of Sunday until 4 o'clock when told kuti chiendai munofamba netsoka muende munozobatsirwa kupi paskyline unfortunately they didn't receive the help but azongorara futi mugomo imomo tozobuda muse Monday so that those days efe tumera ndichiwedzera and even also to the other teachers there were points like when we said ngatirambetimira help amwa kuti aiwa ngatichizvitsvagire our own source of help saka we would find kuti those disagreements in terms of like what to do next tisati tawana help yanga yapato tsuma yanga yaexperienza munhu ari kupi ari kuchikoro so I would actually feel kuti any at this moment any help inokwanisa kubetsera vana mateachers and everyone who was within the school premises I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane mumwe muteereri ndiri kutoverenga mamessage edu paFacebook page apa paVOA Studio 7 vaechizaza ari kuti kwamuri hanzi zita rake anonzi Sibosi Siwe Moyo ari kuti I can't hold my tears hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster hanzi munhu wese everyone must help those affected hazvina basa kuti uri webato ripi MDC Zanu kana kuti chii hanzi hazvibatsire. Hanzi zviri kuitika izvi hanzi nechindere bvati loku kubuhlungu zvinorwadza zvikuru hanzi aiwa tofanga kubatana nenguva dzino idzi munoti chii nemazwi aya amuzvare moyo
nungu achipanguva yakadaro anenge achichema neni ende vanenge vakatarisirawo kuti munhu wese anga achikwanisa kuwana hope nokuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma hope yatainganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana hope iyoyo nekuti vamwe vainenge yanga yekuti sei munhu hanichagoni kudzokera kuchikoro ikoko especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinga yekuti at any time nedzokoita mhepo yakawandisa kana rikukanaya rikatsvedza rinodonha futi zvichidzokera kunopedzisa kana mumabhidhini mamwe acho asara akatyamira so help is needed nekuti what is already on the ground is it is fear iri mune vana and also maybe when that help comes and you know they are changed the way the school was before ye changed futi even some aspects of the building mwana haachaiti kuti kuti kakangazokwanisa kudzoka haachaone that previous picture and the that part of the mountain.
All right, Rega, in the Romo, watches as I took to in 2 seconds and it regained to Romo Mtere.
Yes.
Yes, Ojalu Solomunio, Lalilating when it, no Mtere. We have another caller, Ushelo D Connection, Lilami Umaikove, Lamshanje. We're talking about Tropical Cyclone Idai. Arpar Nariapo, Indian. Mbano connecting when it? Hello?
Hello. Yeah, I'm also on my mic, Marange.
Oh, what Marange, Magadi, and you?
Right, Mountain Bay, South Africa, Kumala.
Kumpumalanga, Oko. Eh, saka mko manyairimo imdutu mpengo iraka shika rika itamadiru wa Georgina kumanika lenduko rika kanganisa upengo wa wanu wakawanda. Hanzi urumende iru kutikuwafa wanu 172. Hanzi 99 havasiku wakavigwa and then kune wangu 327 hapa wana havasiku ziauti wachiru wapenyu here havasiku wapenyu here ndepi imuno tichi ini mazwa
inda kongo saora panya ya ndri kundu hapo si hanzi wakutanga mani kisha mazito kakuta wano wakawiru wane nedangu tiko
And Rayberry? Tuzi wo maundre nyu kune masanga na kasi anasiana arukuenda nechikafu kuzimbabwe huko wangu arukuenda nemari wachita aiwa waruda ubatira wanu kwewe kumani ya kalende imoti ineza zo
kutuza kana kakuru sino kutuwa 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 maogu kutuwa nike kubatira nipa sino kona na hapo kwa wawani zamu
All right, Wamarange, ma phone yenyu inenge yakunetsa iyi asi takunzwa zvakanaka mapinda muchirongwa tinotenda zvikuru nemazwi enyana. Zuruka ndaba longo munomzana Umarange yena uthe ngena kuhlelo wathi hayi ngifuna ukuthinta le ndaba eyokuthi abantu anawo politicizing ukudla ngale manikalend ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo hayi uthi that is a no should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizanani zeZimbabwe the saying goes on umuntu ngumuntu ngabantu kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizanani zeZimbabwe. Was on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe. I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphile emazweni ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing what is a Caesar Bantu Ganjani Ngale Emanikaled. Asi ngati zokere kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo eripanu nari. Vachizaza.
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tatichitaura ninyaye counseling. You know, zvino chikisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even as I was there, you could actually... What is... The scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain and which at any time can actually fall. Otherwise, looking ahead, if all the candling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students as taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right. One more time, Vachizaza, Litoro Mwomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Ngiyezwa ukuthi sinomlaleli ecingweni kodwa ungale kwele Botswana. Dumelang papa, okay?
Botswana.
Ke mango oteng ko foneng.
Ke teng Botswana ke jita.
Eh Victor, okay, putwaka.
Eh ke teng ko Botswana.
Eh Victor, wa bua si Ndebele mara o batlo bua ka sona.
Ke batlo bua ka sona.
All right Victor, magadi enyu kwa muri ku Botswana ko.
Botswana kuri nani ku
nyai rimugango mainzwa dutu mpengo iri rakasvika rikanoita madiro aGeorgina uku kuManicaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172 hanzi so far kune 99 vakavigwa asi 327 vari missing havana havasi kuziva kuti vari kupi imunotii nazvo izvozvo.
Zvakaoma chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa nawo dzechokwadi zvinorwadza tiri kuchema navo chaizvo nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara saka tai tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro shuwa tinochema vanhu kuzimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika kutongozvibvisa pachavo nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana help, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubva taneta nehurumende yedu. Saka izvi tichikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri tatichikumbira kuti tapindire mapasta vafundisi vedzikereke vechechi pamari nyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana nokuti hurumende yedu chai chaiyoka iye zvinhu zvipa kutotaurwa kupinda mapati pangapinda pati pamunhu washaikirwa panopinda pati yerudzi wako mana pakaoma taikumbira kuti pati imbosuduka mbichana papinde vanhu vechechi vechechi chiwachiwa ende vechechi vacho dai dai pakuri kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma uko mana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nokuti hurumende yedu ndeye kunye bhajeti vagonotaura fiwe iriko hakuna nefiwe iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwe wepati mberi
koma ngo hamusika kuti vapindewo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nekuti kezvinoita kuti takutonzwa kuti nepolitics ndeya kuti yakutosenza kurati havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, Zita, thank you so much. Nekupinda muchirongwa kelebuka ntate. Thank you so much, ngiyabonga.
Hey, ivi na ngiyabonga kakuru. Tinotenda zvikuru sano kuti hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurira. Nokuti chirongwa chitakachiteerera kare, tatova nemakore chariwa ikona kuti hamba. Tichiteerera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekuti tsigira vazita.
Tangi kelebuka tata.
Zvirukadaba nangu Zita uyashuti hayi ngombono wake it's time ukuthi ichurch la ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle e8 ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi izimpapo omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help Hai litini ngalokho kukhona asambene emakhasini ethu amathathu ku VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jozi or Artambo Airport uyakaya Indlovu where are you going uyapi nangu uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu Thabani Ngwenya uthi volume low hayi ngilethemba ukuthi sisebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard i description eka mnumzana uLennon hayi izinto azimanga kuhle ngale Manicaland ngathi wone ukuthi vanhu arikuthi chiko pa VOA Studio 7 kukhasi lethu ele VOA Studio 7 KM Kundla uthi bazitha sadly this is the first time that ZANU PF seizes the opportunity and offer them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens misery uZivanai Mavunga uthi hello watching nice Studio 7 nice to be here nice to be truthful Zivanai tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa ngike ngabalumulaize lokasisiwe but we'll read it one more time which I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or ZANU PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. UFaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is ZANU PF doing this? UGatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo kontuthu zethunqa. Welcome. Thank you so much ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep fakana ama likes, keep writing your comments, fakana ama nombolo ukuze silithinte lingenelane kuhlelo njalo lingakhohlwa iphela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo here parunare. Mkoma Lennon mchiripo here parunare apo.
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu vari kuchema nemi, vari kuchema pamwe chete nemi, vari kuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeje kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatirana nesu nemagare takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unonzwa washungudze kuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi
ivo vana how are they reacting to everything that's happening I mean this is all happened so quickly in such a short space I can only imagine being what 13 14 15 having to experience such a traumatic events I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head vana how are they reacting to everything
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tava and Sakumba on Wednesday. Then last Saturday, we are foray. Takazoita, cancelling Takaita. I'm sure you could have watched it. It was a Facebook Live, Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isu so my teacher, then kuno vana ni ma parents wakakwanza kuya. Kutio, takwani sango kwa batira mune zakawanda in terms of like, fungwa kana kufunga ndo kune uno kwa kwanyanya. Sari nekende kuti data ngo kuri drama kuti ma accidents anowani kwa indi it was a natural disaster. Isina kunzi yako zero na ningi uno kwanza unonge ziraru woko kuti wewe ndwa kondresa zakati. And also, the extent of the disaster, yakanorera vanhu vakawanda kumaareas anakopa munanangangu, saka takuzovaonesa kuti ndo zvakaitika. And also pane mamwewo maaccidents ekuti like nekuti kuchikoro kwanzi kwaitika njodzi yakadaro taida kungozoenza pano ekuti kunoitika maaccidents akawandisa. Unogona kuti nhasi manzwa kuti kwaitika a bus accident, but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwano panongo vachienda kana kuti zvino vachisu chikoro chedu chatanga kuirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzovarairwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Chely. So all these examples were being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo pamafungiro awo. Ivo even majority vanga kutoti dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotarisa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro. Ndo maonere ndakazviita. Saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plus wo takazokumbirawo help yemacounselors anga aripo from Childline then also psychologist from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
Alright, my last question to you, nokuti nguva dzatodyanana takutosvika kumagumo echirongwa, is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility, maday scholars angakwanisa kuuyawo here, then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko rakasangana navo. But at the same time, St Charles inosevha a big community yemutia area, even mamwe vana vanobva kunana Chimanimani. It won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa, so vana vanoshaya kuenda kunodzidza. I would have preferred the scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school, madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro bose. Tikatasa zvanhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe kuora mangwana remwana anogara muyere yemomomo akuda kuenda, because if you notice madistance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndo padhuze, hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana. So I'd prefer scenario whereby the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future, irambe ichioperator zvii zviri kudiwa pachikoro, kuvaka that dormitory rakapwanya iroro, kuvaka dining, kuda kugadzirwa futi water reticulation system, because lazity izvo zvizvi pandasvika paground nhasi ndaona kuti pachikoro hapana mvura.
Nguva ndiyo yadyanana. Zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi nehukuru kuiri, so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more. And this,
thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Kodwa ndiri kunzwa kuti tine muteereri, our last call of the program. Ari parunare ndiani mapinda muchirongwa uhlelo The Connection nelamiwo Mikeove.
Makadiko va Mike Hove.
Ndiri kufara. Ari parunare apo ndiani?
Ndidoera.
Vadoera, muri kupi kwacho? Muri kufonera muri kupi?
Kumanika rendi kwamutasa.
Saka ndimi kamakatokanganiswa upenyu na cyclone idayo.
Kwedu hedu haina kusvika, asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende. Tekutanga, hurumende yakaendesa manpower shoma kuChimanimani neChipinge. vaifana kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko. Heni chechipiri, kubva musi waitika taona idzodzo, national broadcasting station ZBC, they behaved as if it was business as usual. Vaifana kunga vachienda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued nemanormal programs avo sezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndo mashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiri pa here parinari apo? Muri kufara here sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana, vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari kuSouth Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno kuAmerica vakatoraisa mari inodarika $80,000 aya maus aya kwete maRTGS. Muri kufara here nematems ezvizvarwa zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa nacyclone idai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Any we expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvekuitwa nemadiaspora.
Alright, vadowera nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Nangu dowera, he's in Manicaland, goto ute, mina ngithintwanga. Isikhathi tu Zimbabwe muhle, goto as usual, before we wrap up, mina ngiyazithanda ingoma zami. Namhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So namhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupeko. Yenu Gift, he sang a song titled Cyclone Idai. Hanziwa paradza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Jehovah Marita Padara Nyangwe chipinge inochema Jehovah Marita Padara
Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza misha yedu Waka uya dutu rinamfura Ndoku paraza zifubo Ndoku uya dutu raichisa Ndoku paraza hama zedu Hama zaka parara varumewe Panuku parara semuka Chino zaka pera varumewe Semazuwa ano Mare pindirai pakadai Ishe pindirai vopakadai Matibaya pamoe Nefumori norwaza Ama atabaiwa pamoyo Nefumori norwaza Asi atirasa tariro Atirasa tariro
Nangu Gift Mahlupeko hanzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Zimbabwe muhle, tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda. Ngatiende kune mapeji edu tione kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndatsimuka panapa. Kei Mukunda ari kuti our situation is very abnormal. Izvozvi, they're busy stealing whatever is left from the government coffers. Whilst attention is focused on the disaster, these people are shameless. Apa ndirikuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people. Vanhu havasi kufara zvichuko wadi. Kei Mukunda abva ati vazita, sadly this is the time that ZANU PF sees the opportunity and for them everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Gwanelo kwalamhla uhlelo The Connection lilami uMike Hobe asixoxeni ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3. Thank you so much waphinda mtshirongwa anokuboneka inemfaro. Ndine wenyu Mike Hobe. Let's meet same time, same place next week.